Zvaitika pande zvekuti vedzichechi ndo vanga vachironga gungano guru iri musi svondo rokunamatira mukomana akabiwa uyu anonzi itai Dzamara munini vari Dzamara nokungonamatira nhamo dzese dzatiri kusangana nadzo senyika. Saka iyi yanga iri nyaya iri kurongwa ichitungamirirwa nevedzichechi, mapastors, mareverends vemadenominations akasiyana siyana. Saka pakangoitika ndofunga kusanzwisisana kakaitika kumapurisa. Apo mapurisa akabva afunga kuti vanhu vari kuronga gungano iri nderemusangano wedu weMDC, asi tisiri isusu veMDC.
Asika tinonzwa kuti mapurisa anyima vedzisvonda vamvumo nekuda kwekuti imi bato renyu rakanga rakumbirawo mvumo zvakare nguva imwe chete panzvimbo imwe chete kuti muite zvimwe chete izvo.
Mapurisa haana kana chikonzero chakanyimira vedzichechi mvumo yokuti vaite gungano ravo musi wesvondo, nokuti isu sebato guru remdc takatoita withdraw application kana kuti notice yatakatapa kumapurisa in accordance with POSA, tichiti kwete isu tiri bato riri god fearing, tiri bato rinoda zvekunamata. Saka patakanzwa kuti vezvechechi vari kudawo kuita gungano iroro, takabva taita chimbi chimbi ndokunyora tsamba takuwithdrawa application yedu kumapurisa. Zvokuti zvinotondishamisawo chaizvo kana ndichihwa kuti mapurisa vari kuti vemdc vanga vabhukawo nzvimbo imwe chete iyoyo zuva rimwe chete iroro, nokuti isu tatatoita withdraw application.